Afshandi wakauya kwandiri wakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabata mhanya kumatare tikanoti kune matare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandiri anonzi Rainmine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti ange anzi vanhu havasisiri vashandi vake avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni, asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rainmine kana Mutsisa TD hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu, asi tichibhadharaika zvatakashandira makore ese awa. Rainmine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRainmine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi veparainmine ava?
Dare rapa mutongo wekuti vashandi veparainmine vagari mudzimba idzodzo dzekambani, ravapawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo, vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rainmine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rainmine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17, inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuministry of labor kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rainmine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza. Ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.